Okay, pulani yedu chakaita a work plan for re-engagement. Kaito fanana ngechakato buda kare. At iko zvino zvi hatisati tabuda. Vava ndiyange vaitakabuda muna kukadzi uno kuti tiende ku South Africa. Taida kuti tinotaura nava President Cyril Ramaphosa. Vasati vaita mutungamiriri weAU. Ishu yataida kunova raise randi yekuti varambe vachipusha kuti pave nekutaurana pakanaka pakati pehurumende yeZimbabwe nehurumende yeAmerica kuitira kuti nyaya dzemasanctions kunyanya dzikwanise kurerutswa. Chimwe chinhu chataida kuti tibudire tinovaona vasati vapinda pachigaro chavo chekuita chekufemuau ndechekuti iyo tikwanise not kuti masanctions abviswe zvachose but secommitte yepolad takati pamwe akamboni ti-suspend way hurumende yedu yopiwa pamwe 2 to 3 years kuti ichimezhwa yatingati compliance nezidera for example then kana tapasa test so to speak tochizoti chibvisai zvachose nekuti tinonyatsoziva kuti masanction anonzi ari targeted zvavo kana pari pabepa but mupractice anoafecta vanhu vazhinji.
Ndedzipi nyika dzimwe dzamunotarisira kuzoshanyira uye munotarisira kuzoshanyira riini?
Tinotarisira kuti tigoshanyira ikokoko kuamerica. Programu yedu iri kuti kupera kwemarch tinofanira kunge tichiuya ikokoko kuamerica but zviri subject kuapprova yehurumende kuti mari dzacho dzinowanikwa here dzekuti tifambe kana kuti kwete. Kana dzadzi mari dziripo tinotarisira kuya kuamerica uye tiri kutarisira kuti tigoenda futi kulondon.
Pane vamwe vari kuti chinongodiwa munyika kuvandudza nyaya dzeupfumi pamwe nedzematongerwo enyika pane kuti mutange kuenda kunoita hurukuru nevekunze vekure kureo munoti
iwoyo mubvunzo unopfundirwa nevazhinji. Saka sePollard tine macommittees anoshanda on local issues toitawo committee yedu yatiri tava nezvaii.